tinoziva kuti voters roll chini chakakosha pakusarudzana nengo dzepati. Saka pakaita kupokana nekupikisana panyaya ye voters roll, asi pakagara pane dambudziko rokuti vanhu vaitonzi havasi kukwanisa kuenda kucongress nekuti pane mari dzakaburitswa muakaunti navamonzora mabasa achishayikwa, madzi mabasa isipo. Saka vakazongokutozobatsirwa kwavakaitwa nezanu PF zvakatoratidza kuti congress kwairi kunanga hakuna kunaka. Saka bongozozo riri kuitika muMDCT rinoratidza kuti yagara isiri pati. Hapana zvinhu zvemdc zvingaitika kunzi kwemuMDC alliance. Saka zvese zvaingotaurwa kuti zvinhu zvisina maturo zvinangovhiringa MDC alliance zvakubuda pachena, nokuti kana muchitadza kugadzira voters roll imi muri pati yakarongeka, zvinoratidza kuti hamagara hamusiri pati, pane zvinango zvamunazvo. Saka zvinishamisi tanonoka kuti panga pane bongozozo nezhokwezha risina kumira musha.
Asiwo amai kupe vanoti vanoramba kuti vari kushandiswa nezanu PF kana kuti vanobatsirwa nezanu PF.
Aka kana vasingabatsirwe nezanu PF kuti pese pasina kumboitwa nezanu PF ndo patadziwa. Mari vakapiwa nezanu PF yanzi yakasakatika. Vange vachifanga kuti vange vachitakura vanhu vavo vakazobatsirwa nezupu yezanu PF. Iko zvino voters roll yakaita manya mabiri nerongo, vari kuzviita dei aitwa nezanu PF zvaite zvatobudirira. Saka kana vachiti wavasi vezanu PF kose vari kutadza, kana vachiti vari kusimudzira legacy yaMorgan Tsvangirai, haipana congress yaMorgan Tsvangirai yakatadza. Hunde vainetsana kumaby election nemaprovincial election zvagara zviriko, asi congress yachayo from the people's congress in 1998 hapana chinhu chakambotadzika. Saka kuzoratidza kuti structural defect yacho irimo muMDCT inoratidza kuti its a fallacy, haisi party chayo chaiyo. Asi tanonokanisa ndaenda ngumberi kuti kurohwa kwaitwa maikupa hazvina kunaka vakomana. Tabuda muvhiki regender based evidence reactivism, madzimai harohwi hazvina kunaka.
Aiwa, izvi zvinonzwika, hatitarisire zvinhu zvakaita saizvozvo kuvanhu vanoda kuti bato ravo ritungamirire nyika. Izvo hazvisi zvinhu zvatambira. Chimwe chandanchida kubvunza ndechokuti maiku pevanonzi vadzinga vamunzora mubato vanokwanisa kuda here, chii chichaitika apa?
Aiwa, vakwanisi kuvadzinga nokuti panguva yamunoenda kucongress matoenzana matova mapresidential candidates mese. Saka hazvigone kuti outside the extraordinary outside the NEC meeting kana executive committee meeting kana standing committee kuti ukwanise kudzinga munhu uri acting president. So kana matongopinda munguva yesarudzo tanonoka matoenzana nezvemasimbei. Chepiri ndechekuti ivo vanga vari maikupi vanga vari acting president. Saka havangashandisi presidential power kudzinga, dine vanga vane chigumbu nezvakaitika munyaya dzemari, vaide vakatoreiza iri police case vasati vaenda congress chiredzwa muningi mustanding committee. Saka zvavaita hazvina value kumutemo, havakwanisi kudzinga secretary general nokuti secretary general akasarudzwa ma-2014 structures. Saka apo havazvikwanisi.
Saka sekuona kwenyu imimi munoona chichi chaitika mubato iri?
Right, chaitika ndezvekuti hakuna congress inoitwa kairi, inenge isisiri congress ya. Saka technically this whole process ngaitongoitwa dissolved. Vamwe vanga vachitiwo maikupe vanga vachita kuti isabudirira nokuti vanga vachida kuti varevete kuti status quo. But iko zvino tingangoti hamusisina muleadership MDCT, vanogona kutogara pasi perhaps voita dzimwe 14 days dzekuannounce another extraordinary meeting. But sekuona kwangu ini ndofunga zvatotadzika. Asi toziva kuti vachaedza kugadzirisa vachiti taakudzokera kucongress kana tava nemavoters rolls manual.